manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vedzisvondo vanoparura zvine mutsindo musangano wekuti munyika muitwe nhaurirano. Varayiridzi vanoti kunyanga hazvo vari kutyisidzirwa vacharamba vachirangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo.
Maringe nekushanda kwatinoita nevanhu vanoshungurudzwa. Pakumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo vaparura hwaro yekuti munyika muitwe nhaurirano vamwe vapinda munamato uyu vachishora zvikuru kusaenda kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano uyu avatumira sachigaro webato ravo reZANU PF amai opa muchinguri kashiri kuzovamirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe maratidza chido chikuru chekugadzisa matambudziko akatarisana nenyika apo vakuru vakuru vemachechi pamwe nevatungamiriri vezvematongerwo enyika avo vanosanganisira mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLaf Momaduku nevamwe vaungana muHarare pamusangano wekunamatira nyika kuitira kuti nyika ibudirire zvakanaka uye murusununguko.
Vana vari kuneseka panguva ino takaema kudai baba wedu tinondokumbira ruregerero runobvoko muri ndokuti ngegwinyiso takavaona vana veisungwa veiiswa muchitirongo zvikatitambudza mukati mwemwoyo yedu kuti chiinyi choitika. Nguva imweni kusungwa hapana chavanoziya. Tinondokumbira kuti vana vamwakatipa vakure.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vati musangano ndewokuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
Hokero yataita iyi yanga iri yekuti tiparure nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe ikatanga kutauriswa. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvagadzirisika. Kakava atinawo munyika ari kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka tanga tichiti isusu temakereke tigadzire nzvimbo yekuti inzvimbo yokunamata asi kumutsa mweya wekuti nyika ingatanga kuwadzana zvekare.
Vamutata vati kunyange hazvo vamunangagwa vasina kuuya mbune vafadzwa nekubudirira kwemusangano uyu. Vamutata vati danho repiri ravachatora semakereke nderekugara pamwe chete navamunangagwa navachamisa vokurukura zviri kunetsa munyika.
Tinofunga kuti isu nyaya yabuda apa inotoda kuti tibva panapa tinoonokokera vamunangagwa navachamisa kuti vasangane manzwa vese vachitaura kuti ndozvavanotarisira. Saka makereke akamirira kuti vachita izvozvo. Ndofunga ndo next step yatinoda kuti titore. Tiri kuti utungamiri hwemakereke tigadzire tione kuti ndivana nevangaenda. Vanoona mutungamiri wenyika kuti zvingaita zvarini kuti vasangane navachamisa kuti bopoto riripera.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vachamisa vatenda vedzisvondo nekuumba mukana wekuti nyika ite hurukuro dzekupodzana pamwe nekuumba nyika.
Tinotenda makereke nekuti makereke haana kwaakarerekera. Makereke nyanya ZCC vana Yuda Soso vana ABC vaita basa guru zvikuru rekuunganidza vemapati rekuunganidza vatungamiri vakasiyana siyana. Ndozvo zvatinotarisira kuti zvivandudzwe zvigadziriswe zvakanaka tikava nechechi yedu ichitungamirira zvepanyika kuti tikwanise kufamba tichigadzirisana kwete kuusha vokunze. Asi kana zvarambawo zvine zvakuda kuti vokunze vabatsire kuti nyika yedu igadzirisane.
Vachamisa avo vasina kuenda kumusangano wakakokerwa navamunangagwa nezuro vachiwo hazvibviri kuti pasati pave nekuvimbikana vokokwa kunzvimbo yakarerekera kubato reZANU-PF.
Chinonetsa pastate house nechekuti inzvimbo yakarerekera divi rimwe chete. Haugoni kushedzwa kumba kwemunhu wonzi uya tizotaura nemamu nekusanzwisisana. Ko kanopinda mukatadza kubuda mumba make. Saka isu tinoda kuti zvinhu izvozvo titange tagadzirisa kuvimbana. Hakuna munhu anongoti ngatitamba chose tisati tawirirana. Ngatiwirirane mafambiro, tawirirana. Chechi ndiyo inogona kutibatsira kuti yananisa. Tawananiswa pamwe chete tochitanga kukokana kudzimba, kungava kudzimba dzinogara vamwe kana kudzingagara vazhinji. Izvozvo zvinozouya asi tambowirirana kuti donzo rinofanira kugadziriswa nderipi chokutanga. Chechipiri, pane nyaya dzakawanda. Ndine maMP kutaura kudai andinotungamirira asi kurara mudzimba, vamwe vari muzvitokisi. Izvozvo zvoda kuzvigadziriswa nekuti hatigoni kutaurirana. Umwe akasungwa muromo, hatigoni kutaurirana umwe akasungwa maoko. Saka toda kugadzirisa nyaya yokuti mauto edu anoita basa rakanaka munyika. Ngaadzokere kumabharaki munyika mawane runyararo vanhu vofamba zviri nyore.
Vachitaura vakamirira vamunangagwa, amai Opa Muchinguri Kashiri, vati zvaitwa nevedzisvondo zvakanaka uye zvakakosha sezvo zviri kubatsira mukubatanidza vanhu. Vakakurudzirawo kuti munhu wese ave nechekuita mukuunza runyararo munyika.
Constant interruptions and prayer of this nature are positive and will help foster continued dialogue between government, the church.
Kusangana neminamato yakadai zvakanaka zvikuru uye zvinobatsira panhauriranwa pakati pehurumende, chechi nevanhu vese. Makungano akadai anotibatanidza sevanhu vamwe.
Vedzisvondo vanamatirawo mutungamiriri wakanaka munyika, kupedzwa kwehuori pamwe nerudo munyika. Musangano uyu wakokerwa neZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe pamwe neYuda Soso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anomirira varairidzi vari pakurangwa mabasa anoti kunyanga hazvo varairidzi vari kutyisidzirwa munyika yose, vacharamba vachienderera mberi nekurangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri werimwe remasangano aya reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti vari kutambira nyunyuto dzakawanda chose kubva kuvarairidzi vari kuti vari kushanyirwa muzvikoro vachivhundutsirwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevechidiki verimwe bato rezvematongerwo enyika ravasina kudoma nezita. Dr. Zhuo vanoti varairidzi vanokwanisa chete kudzokera kumabasa kana hurumende yakatarisisa zvakare mari dzairi kuda kuvapa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvevashandi amaiseka inzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Ndingati kuramwa kwatiri kuenderera mberi varairidzi vakawanda vachitarisa kujoina kuramwa mabasa, asi dambudziko ratasangana naro ndorokuti muzvikoro mazara vanhu vanenge vachi vari kubva kwapurezidendi, vamwe vepisi, vamwe mapurisa, mayuti wemapolitical parties, ende vese vari kubvundidzira maticha kuti industrial action ine zvokuita nematongerwo enyika. taona maheadmaster akawanda anoita zvekuti anenge achiticha vakapiwa instruction yekuti maticha ngaazodzo kubasa. Saka pane vamwe vakutobhadhara vanhu mumavillages kuti vanobvundidzira kunogara maticha mulocation kuti adzoke kubasa, vachitevena kuti kana vakasaregera kudzoka kubasa kuzodzidzisa vana vavo vanovapisira mudzimba.
Asi munofunga here kuti pane chingashandurwa nekuramwa mabasa kwamaita kuti tiona kuti svondo rave kutopera muri pakuramwa mabasa?
Isu kana tatingafunga kuti pane chingashandurwa tingatambogara taenda pakuramwa mabasa. Tinofunga kuti zvinhu zvese zvinoshandurika kana vanhu vakapa nhaurirano dzamandorokwati nguva yekuti vanhu vataurirane. Hationi chinganesa kuti tishandure pane kuti tipe $50 kuti ndiyo kushini. Hurumende ine chido chokuti tive needucation yakanaka, inokwanisa kushandura zvinhu ikapawo percentage dzemaincrement dzakanaka.
Asi mune tarisiro here kusangana nevashandirwi kuti munge muchiedza kutsvagana muri imomo?
Isu kana nhasi taiko vakati taurirane, tinenge tasuduruka kubva paya patiri tinoda nhaurirano dzakadaro. Asi dambudziko racho ndeyekuti tikudhila nezvigogodza zvinofunga kuti zviri nani kubvundidzira varairidzi tozotaura nevatungamiriri vavo tambovadzosera kuzvikoro. Saka isuwo tiri kuti hatimi takazotaurira navo tadzokera kuzvikoro, varairidzi vacharambawo vakaramwa mabasa kusvika tambotaurira navo.
Vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, vaOK Machisa, vanoti nhaurirano dzinoda kuitwa pasina kunyeperana nekuchichidzirwa kuitira kuti dzibudirire.
Ndinoona kuti chakanakira Zimbabwe ndechekuti tiumbe Zimbabwe tese, tiende pasi tinotaura tese. Asi ngatiregei kuti kana taakunotaura poita umwe munhu anenge ane pfuti yaakaviga kumusana.
Kuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama, avo vanovezve sachigaro weMDC mudunhu reMaryland, vanoti hazvigoni kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamire nhaurirano dzine pundutso, asi kuti patsvagwe munhu kana sangano rakazvimirira rinomira semuyananisi.
Vanhu ava vakagara pasi vakataurirana. Zvine ndichida kuti pave nesokutaurwa ndaita, pave necivic society, pave nemachechi, pave ne mapato ematongero enyika vagowirirana kutuda kugadzirisa yatinoti iyo National Transitional Authority. Iyoyo National Transitional Authority yakaiswa pautungamiriri ichitora vanhu vose vanobva kumucivic society, kumachechi nemapato anoita nezvematongero enyika zvinofamba, uyezve nekuti mauto asapindura munyaya dzematongero enyika.
Asi mutauriri weTransparency International muZimbabwe vaFrank Mhlapo vanoti sangano ravo iro rinoongorora nyaya dzeuori pasi rese rinoona sekuti Zimbabwe haigoni kufambira mberi kana isina kugadzirisa nyaya dzeuori munyaya dzemari nezvematongerwo enyika. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzare Blessing Gorejena vanoti sangano ravo rinoshuvira kuti vakatyorerwa kodzero dzavo nekushungurudzwa vapinzwewo munhaurirano dzine chekuita nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kuitira kuti inzwi ravo rinzwikwewo.
Nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa mumashure kuti zvichemo zvavo zvizivikanwe, uyezve kuti panzwisise kuti manidzi avo ndeapi, ivo vanofungawo sei nezviri kuitika izvi.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vanoti vese vane chekuita neZimbabwe zvisinei nekuti ndeve matongerwo enyika here kana kuti kwete, vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurawo munhaurirano dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kuratidzira kwakaitika mwedzi wapera kwakaona kodzero dzevanhu vakawanda dzichityorwa nemauto nemapurisa. Britain neAmerica dzakabuda pachena dzichishora hurumende yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Asi hurumende inoti yakaisa masoja mumigwagwa senzira yekudzivirira kodzero dzevanhu vasinei nekuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashora zvikuru kuferefetwa kwavari kuitwa nekomiti yedare reCongress. Komiti iyi iri kuferefeta vaTrump nyaya dzemari pamwe nemabhizimusi avo. Hurumende Central African Republic yanyorerana chibvumirano cherunyararo nezvikwata 14 zviri kurwisa munyika iyi. Izvi zvabudirira mushure memasvondo akawanda pachiitwa nhaurirano dzerunyararo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvinofadzwa nematanho enhaurirano akaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro pamwe nevemakereke vaitawo munamato nhasi ekuti munyika muite nhaurirano. Vamwe vanenge vachiti vamwe ndo vanoti havafungi kuti vaMnangagwa vari kuita izvi nemwoyo wose, asi kuti vari kuda kubata kumeso vatungamiri venyika dzemuAfrica pamberi pemusangano weAfrican Union uyo uri kuitwa muAddis Ababa kuEthiopia svondo rinouya. vaMnangagwa vanonzi vakatotumira nhume dzavo dzinoti vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaParents Shiri kuKenya neTanzania, vaChristopher Mutangwa vachienda kuZambia pamwe navaPatrick Chinamasa vachienda kuBotswana kuti vanofanopira mamiriro yakaita zvinhu. Ukuwo mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa havana kupinda musangano wakashevedzerwa navaMnangagwa neZuro vachiti vanoda nhaurirano dzinotungamirwa nemunhu asina divi raakarerekera kwete navaMnangagwa vavasiri kutambira semutungamiri wenyika. Nekune rimwe divi vaMnangagwa havanawo kupinda musangano washevedzerwa nevemakereke nhasi, asi kuti vanga vakamirirwa kumusangano uyu nasachigaro webato ravo reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri. Mibvunzo yavepo ndeyekuti kana vaviri ava vachinzvengana pane chichabuda here munhaurirano idzi, kunyange hazvo vamwe vatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo vakapinda misangano iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mukuru wesangano reCenter for Good Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nemisangano yatanga iyi.
Zvunhu zvakanaka chaizvo, nokuti mukarangara pakagadzwa vaMnangagwa vakati inini am a listening president. Saka zvazvinongoreva ndozvokuti masangano amachechi naivo vezvematongero wenyika vakati huyai tisangane tione kuti pamunogunun'una napo ndapapi tipagadzirise. Asi chinozoshamisa ndechekuti vamwe vanoda, vamwe havadi. Asi tikazonzera kune zvevematongero wenyika ndopanoona kuti they are not genuine, they are not serious about solving my problems enyika ino. Toendako kune vamachechi ivava ndopanoona kuti vachakapindana nadhiabhurosi, havasati vanyatsokutendeuka kuziva kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Nokuti kana uri wechechi zveshuwa ukakokwa iwo tadza kuenda, zvinotoshamisa kakuti kana kuchechi kwacho unenge uchiparidza chii.
Vamago,
nhaurirano chinhu chinoratidza kuva machuwa kana kuva vanhu vabhazera. Asi kana pachinzi pari kuda kuitwa nhaurirano, pane zviga zvakawanda zvinofanira kuti zvicherechedzwe kuti pave nenhaurirano inobuditsa pundutso kana kuti inogadzirisa zvinetswa zviripo. Chekutanga ndechekuti tinofanira kuti tiratidze kuti tiri kurevesa kana tichiti tiri kuda kuti tiite nhaurirano. Chechipiri, panofanira kuti pave nehurukuro titsvaki taita nhaurirano izvozvo. Hurukuro dzinotibatsira kuti titi oraiti tonosanganirana kupi tichiita nhaurirano, nekuti zenyu inokosha. ndosaka muchinzwa wanotamba nhabvu kune inonzi home and away. Saka haungarambi uri pahome chete. Kochi uyo zvekare nyaya yekuti ndiani achange ari mutongi gava panhaurirano idzodzo. Saka handioni sekuti nhaurirano dzakaitika nezuro idzi dzatanga nhaurirano dzezvokwadi dzichagadzirisa humhondi huri kuitwa nemauto nemasecurity forces munyika. Kurohwa kuri kuitwa vanhu mudzimba mavo. Zvimwe zvinhu hazvitombodi hurukuro, zvinongoda kuti mapurisa aite basa ravo. Vanhu vari kutyora mutemo vasungwe vaendeswe kumajeri, vakasungwa zvisiri pamutemo vabuditswe vadzokere kumhuri dzavo.
Vachiri mumhanzi, kana pachiitwa nhaurirano hapafaniranga here vanhu vachingoitawo kunzvimbo dziri neutral nezvavataura izvo kuti panofanira kuitira mutongi gava?
Munotaura chokwadi, asi ndirikuona sokuti tinokanganwa chane zuro nehope. Pakaita dispute muno muZimbabwe yokuti kuwahwina maelections ndiani. Vamunangagwa pana pavakambotaura kuti ndahwina, asi vachamisa vakataura kuti ndahwina. Vakati woo zvakadaro, chiregai tiinde kune vanga vachiita basa iroro. Vakaita basa iroro nobva vataura kuti vamunangagwa vahwina. Vachamisa vakati aiwa handizo. Nobva vamunangagwa vakati zvakanaka, ngatichiwana anotiyananisa ndokuenda kumakoti, ndopane nyaya ipapo. Saka zvazvinoreva mukatarisa mastatement nhaurwa dzaitaurwa navamunangagwa nenhaurwa dzaitaura vachamisa zvakatosiyana.
Timbopindirawo here ipopapo?
Pindai vamaguhu, pindai.
Vamunangagwa is part of the problem. Ndivo commander in chief of Zimbabwe Defence Forces. Ndivo vane mauto ari kufamba door to door vachipwanya dzimba dzevanhu, vachirepa madzimai, vachirova varume, vachiridza nyere live ammunition, vachiuraya macitizens. He is part of the problem. Havachikwanisi manje kuti vachiti kune vanhu vari kuponderwa masupporters avo, vochivati huyai kumba kwangu kustate house kunoku tiite hurukuru hwekugadzirisa dambudziko. Zvakafanana nekuti mbudzi dziri kuchema kuti tapedzwa nemapere, then chifu wemapere wochiti huyai kuno mubako rangu tiite hurukuro tigadzirise kuti mungaite sei kuti murege kudyiwa. Vanoenda ikoko vanosvika vachinodyiwa. Ndosaka ndiri kuti ini paidiwa nzvimbo iri neutral yekuti vanhu vanofila safe.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumanzu vachitaurawo vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri weNorton mudare reNational Assembly Vatemba Muliswa vambosiya chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mushure mekunge mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichaongorora vaMuliswa nevamwe vatatu mushure mekunge imwe kambani yaiongororwa nekomiti iyi yamhangara kuti vaMuliswa nevamwe vavo vakanga vakumbira choko muhomwe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda vati komiti yepamusoro-soro muparamende yeStanding Rules and Orders Committee ichagara pasi yodoma nhengo dzekomiti ichaongorora vaMuliswa nevamwe vavo vatatu mushure mokunge imwe nhengo yedare iri vadudzai mataranyika vazivisa dare kuti nyaya yakabuda mubepanhau reHerald nemuvhuro inosvibisa chimiro cheparamende. Bepanhau reHerald rakaburisa nyaya yekuti vaMuliswa nenhengo dzekomiti yavo dzinoti vaPrince Swanda navaAnele Ndebele veMDC Alliance nava Leonard Chikomba veZanu PF vakakumbira mazana mana ezviuru zvemadhora kunava J.R. Goddard. VaGoddard muridzi weimwe kambani yaiongororwa nekomiti yavaMuliswa nenyaya dzeuori huri kuitika kukambani yeHwange Colliery. Zvichitevera kukwidzwa kwenyaya iyi mudare, vaMudenda vati nyaya iyi ihombe uye inoda kuongororwa.
And protect the image of Parliament and its committees and members.
Nyaya iyi inofanira kuongororwa senzira yekuchenura dare rino, makomiti aro pamwe nenhengo dzaro.
Mushure meizvi vamuleiswa vati ivo munhu akavimbika nekudaro vaona zvakakodzera kumbosuduruka apo ongororo iyi ichange ichiitwa. Vamudhenda vatambira izvi vakati Standing Rules and Orders Committee ichadoma achasanobata chinzvimbo ichi panguva ichange ichiitwa ongororo iyi. Pari zvino MDC nezano PF dzinonzi dziri kuongororawo nhengo dzadzo panyaya iyi. Nyaya yeuori kuwange yatsviriridza muparamende uye vaimbove muboard rekambani iyi vakaudza komiti yavamuliswa kuti pane makambani akawanda akaita seyava Godard neyava Shepherd Tundia nemamwe ari kumora kuwange asi kambani ichisara isina chinhu zvekutadza kubhadhara vashandi. Gore rapfuura vamuliswa avo vanozvimirira muNational Assembly vakamboda kusiya basa rasachigaro wekomiti iyi mushure mekunge nhengo dzezano PF dzaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane chikamu mukambani iyi. Vanik Van Hook Stratton vape umbowo maerano neuori huri kuitika mukambani iyi. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vaudza dare resenate kuti mauto akapinzwa mumugwagwa mushure mekunge mapurisa akurirwa nevanhu vaikonzera mhirizhonga. Vachipindura mubvunzo wokuti bazi ravo riri kuita sei nenyaya yekuti pane vana vechikoro vave kutya kuenda kuzvikoro vachitya masoja, vaMatema Danda vati vana vanotya vanhu vanovashungurudza kwete vanovachengetedza, asi vati vakasununguka kuenda kunzvimbo dzine vana vasiri kuenda kuchikoro nekuda kwemasoja.
Ndiri kukumbira honorable senator vati kwezita rechikoro kana zvichigona nemvumo yenyu nevamwe inini nemota
mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vati kunyange hazvo mitsetse yave kutanga panzvimbo dzinotengeswa mafuta emotokari munyika mune mafuta akawanda anokwanira munhu wese. Vati mitsetse iri kukonzerwa nenyaya yekuti vane dzimotokari dzinotakura mafuta vakambomira kutakura mafuta sezvo vaitya kuti motokari dzavo dzingapiswe panguva yemhirizhonga yaiitika pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Vagumba vati Reserve Bank of Zimbabwe yakatoisa parutivi mari inokwana kutenga mafuta emakore maviri. Vati apo nyika iri kushandisa marita mamiriyoni manomwe nemazana matanhatu ezviuru edizeri nepetro pazuva. Pari zvino vari kutenga marita anodarika mamiriyoni mapfumbamwe pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Rongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano pamwe nezvingaitwe nevanhukadzi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vedzisvondo vanoparura zvine mutsindo musangano wekuti munyika muitwe nhaurirano. Varayiridzi vanoti kunyange hazvo vari kutyisidzirwa vacharamba vachirangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali chona njani sulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 7 Hlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu, abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile.
Abe inhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Abantu laba bacalwa ngecrime of theft on grounds that at the time betiya raider izinto ezilooted abasazanye bathambisa e-police station. So the state is accusing them ukuthi they had my intentions to steal.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo uphe amapholisa amabili ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwahlulelwa ngomunye umantshi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamhlanje, izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamuhla, izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Inhlanganiso ezigoqe ukukhalala umsebenzi lokhu ezibalisa iZimbabwe Teachers Association leProgressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engengezelela iholo labo. Inhlanganiso lezi zithi njalo isilinganiso sababalisi abangasayi ezikolo sifika kumathumi ayisithiyagalombili ekhulwini i-80%. Kuthi labo abahambayo kabafundisi. Lanxa sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende sechilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali yokongezelela izisebenzi zakhe iholo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundane wachasisa ngomumo osezikolo.
Esikubonayo awuke ukuthi endaweni eziningi ababalisi abahambi esikolo. Nxa sikhuluma ngama percentages ngakhuluma ngama 80%. Abanye abahambayo ke kukhanya bayahamba kodwa bengagcini besebenza nxa besendaweni yabo, kutsho ukuthi bayabe nabo ku-strike kodwa kuyi-sit-in. Abaningi i-strike yabo it's stay at home, basekhaya. So yiyo into esiyibonayo ukuthi kulokho kwenzakala lokho even kusasa siyabe siloko kubekela phambili lokhala lomsebenzi. Sesidinga ke khathesi ukuthi sibone ukuthi ngaphambilini sesizadinga ukuthi sikhulume lezinye ingatsha zikahulumende. Sesibonileke ukuthi sesibe sakhuluma le-executive lama-ministers. So kuzameleke ukuthi siqhubekele phambili sikhulume ngephalamenti yeZimbabwe ngoba layo njengelokhu zenu njenge-legislature balakho okumele ukuthi sikhulume la. So siza kudinga-ke ukuthi sikhulume lo gatsha lonolo olukahulumende ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kungaphathisa njani ababalisi. Kodwa sikhuluma ngikhathesi hhayi ukukhala lomsebenzi loko oqhubekela phambili.
Kulankulumo ngitsho phakathi kwenu lo hulumende esikhona kwamanje sikhuluma nje.
Hayi, sigcineke ukukhuluma lo hulumende ngemande kuleviki, sakhuluma sabona ukuthi ezinye izinto sizazihambisa njani ngaphambilini. Kodwa-ke kungelamphumelo ephumileyo kulelo la. So sizabe silokho sidinga ukuthi sihlale phansi labo ukwenzela ukuthi sidinge ukuthi lokhu esikuthi nama non-monetary benefits, loko esikuthi nama education sector specific allowances singakusebenza njani. So siyabe siloko silala nabo phansi, yebo bavumile ukuthi ngaphambilini siyaphambili, siyabe siloko silala phansi sibone ukuthi kungalungiswa njani.
Nxa sikhangela inhlelo kwezemfundo, ungathi ziphazamiseka njani okwamanje nxa sikhangela imihloliso eka June, sikhangele lezinye inhlelo nje kwezemfundo, ungathi siphazamiseka njani ngokukhala lomsebenzi kwena?
Yebo ke kuyaphazamisa, kuyaphazamisa sibili. Lathi yikho esikuthoyo ukuthi lokhu kungakayenzakali ukuthi inhlelo zefundo ziphazamisiwe. Kumele ukuthi inkulumo zethu esizenzayo yona iyidialogue ngesikhiwa. Thina-ke imisebenzi lohulumende siyenze ngendlela ezayenza ukuthi kube le mpumela ekhonisa ukuthi abakalisi baphiwe imali eyenelayo.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian Denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe, ezomnotho kanye lenhlalakahle kaZulu. Abo manyano lo banxuse abenhlanganiso ezithile zikaZulu kanye labamabandla ezombusazwe, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli weZANU PF akabuyanga emhlanganweni owenzelwe eHarare International Conference Center, lanxa phambilini ubesazisile ukuthi uza kuba khona emhlanganweni lo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingoma ebeziculwa bezigcwele ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele ekuqedeni indubo ilizwe leZimbabwe libhekane lazo. Lanxa umongameli Mnangagwa ubengekho, ubemelwe ngumphathintambo wezomvikela onguye njalo umgcinisihlalo weZANU PF, unkosikazi Opa Mchingure Kashiri, ofunde amazwi kaMnangagwa.
You will realize that congregants of the church,
sizananzelela ukuba abantu banye abasemabandleni ezokholo yibo njalo abatholakala emabandleni ezombusazo. Njengomongameli olalelayo, ngizimisele ukuzwa imibonweni
on various issues and developments in our country.
Ukungabi khona kukamongameli Mnangagwa kube yinto ecunule abamanye amabandla ezombusazwe abenxusiwe, agoqela umnumzana Nelson Chamisa oMDC oveze ukuba ubefisa ukuba ngabe uMnangagwa ube khona.
I'm coming here as a leader of a people who have been brutalized, assaulted.
Zalapha ngingumkhokheli wabantu abahlukumeziwe, bachaywa hatshi ngoba belomlando, kodwa ngoba kungamalunga e-MTC. Angizwisisi mina ukuba kungani sijezisa uZulu ngendaba zezombusazwe. Leli lizwe liqakatheke okwedlula umuntu wonke.
This country is far more important than any one of us.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches, ZCC, uDr. Reverend Kenneth Mtata, uchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabweans, ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini, kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu, abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile. Futhi siyabona ukuthi kuzoba le ndawo yokuthi sihambe phambili ngendaba leyo, ukuze siyobona umongameli welizwe ahlangane lalo omele akhulumisane laye, uNelson Chamisa.
Ukungabi khona kukaMnangagwa uthi akubahluphi kangako, njengoba ethumele abaze ukuzommela.
Sibe sizojabula kakhulu. Kodwa kuyenzeka ukuthi umongameli umela yenza ama priorities asazi ukuthi I promise lapha lo chairman we ZANU-PF u minister Mchinguri ukuthi umhlangano ozayo uzobe khona, so sizothatha leyo I commitment sihambe phambili.
Umthatha uthi owalamhla umhlangano wahlukile kulobizwe ngumnangagwa lapho enxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho lwanyakenye.
U-president ule right yokumema labo abasebenza layo kuleze mbusazo. Izolo wa umhlangano wama politicians le ibe i-broader conversation, so sicabanga ukuthi le ibalulekile ngoba ibuyisa wonke umuntu.
Unkosikazi Hingani Mkandla ovele kobulawayo uchasisa ngomhlangano wanamhlanje.
Ngizwile ukuthi into eyenza abantu bengazwanani yokuswela ukuthula. Nxa kungaba nokuthula ebantwini singahlalisana kuhle. Kusuka lapho esihlala khona ezindlini zethu, kuma-communities lapho esihlala khona, kungaba nokuthula. So engunanzelela kakhulu ukuthi kufanele siqale siyeshumayela ilizwi lokuthula.
Laye njengochamisa usole ukungabi khona kukamnangagwa.
Ambona ngani ukungabuyi kukapresident la? Akubanga kuhle. Ngabe ubuyile njengomkhokheli wazokuzwa ukuthi kathi njengabantu bezinkonzo, amabhishophu ezinkonzo bebizile ukuthi asibe sizohlangana, befisela ukuthi kube lokuhlalisana phansi kukhulunywe ndawonye, ezokuzwa ukuthi kathi abantu bafiselani, abantu bafunani ngelizwe.
Lo mhlangano owenzelwe eHarare International Conference Center uqoqwe ngabomanyano owe-Christian Denominations in Zimbabwe, ungenwe ngabenhlangothi ezishiyeneyo zempilo ogoqela abezombusazwe, abakubhizimusi, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu labavele kumabandla achiyeneyo ezokholo lwesiKristu. Bekuculwa ezokholo njalo kuthandazelwa ilizwe leZimbabwe ukuba lenelise ukuphuma ebunzimeni elibhekane labo. Ingoma zonke ebezihlatshelwa bezifakaza ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba akhokhele enhlelweni zokukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zabantu baleli lizwe. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje uphe amapholisa amabili ayewetheswa icala lokujontsha ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwehlulelwa ngomunye umantshi. Bethi unkosikazi Sithembiso Ncube abamthembi ukuba uzaphatha kahle icala labo engayelamanga acele. Batsho lokhu ngoba ngeviki edluleyo ubalele imvumo yokuhlawulela imali yesibambiso sebail njalo lezinye inkulumo zakhe ezingabaphathanga kahle. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokobulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili ethoniswa emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold, lapho umantshi uSithembiso Ncube evumele ukudluliselwa kwelinye idale udaba lwamapholisa acalwa ngokuthatha ngaphandle komthetho impahla eyayithunjiwe ebalisa amatanka egas labomakhalekhukhwini. UThulani Nyathi lo Victor Peter Munondo abasebenzela enkambeni yamapholisa emzini weNtumbane bebemelwe ligqwetha unkosazana sisasenkosi Sihwa oweDube Banda Nziraya Penga and Partners batshele idale ukuba izibotshwa zithi aziboni ezalalela ahlulele ngokuqondileyo icala labo. Unkosazana Sihwa uchasisa icala lezibotshwa.
Abantu laba bacalwa nge-crime of theft on grounds that at the time besiya raider izinto ezilooted. Abasazane basihambisa e-police station. So i-state is accusing them ukuthi they had my intentions to steal.
Unkosazana Sihwa uthi lamuhla bekumele liqale ukwahlulelwa leli cala kodwa izibotshwa zalile zacela ukuba liyethonisiswa kwelinye idale.
Namuhla besifike ekhothi bekumele siqalise i-trial kodwa ama-accused persons bavele lombono ukuthi itrial like yabo won't be fair in terms of the constitution on grounds that the same court yet dismissed the application. So because of that, bacele ukuthi in case yabo be transferred to another court where they feel that they are going to have a fair hearing in terms of section 69 subsection 1 of the constitution. Njalo sithe sikucelile yona le application sigrantiwe indaba yethu sisiza ngena court 5 sokumele kuhambe kathi su court 5 siyedinga ilanga lapho sizangena khona for trial.
Umchuchisi umnumzana Alphonse Makonese yena utshele idale ukuba inkamba yamapholisa entumbane yathola umbiko othi kulempahla ezazithunjiwe zafihlwa emoteni efileyo esilindweni samabhasi esentumbane bus terminus lapho izibotshwa ezathunywa iziphatha amandla zazo ukuba ziyecwayisisa ngalezo mpahla kodwa baphenduka enkambeni belengise izandla. Unyathi lo Munondo bacala ngokuthi bathi befika lapho okulempahla khona batshela abalindi bale indawo ukuba babatshengise impahla ezithunjiweyo bathunyiwe ukuzozithatha babikwa baqhubeka bezithatha kodwa abafikanga lazo enkambeni. Babikwa njalo ukuba befika kule indawo babezibiza ngokuthi ngumpholisa uMaveya lomoyo. Impahla ezithunjiweyo abasuka lazo entumbane bus terminus abangazifikisanga enkambeni yamapholisa zibalisa amatanka amabili egas alesilinganiso sama-kg amahlanu omakhala ekhukhwini abayisificaminwe mibili lembodlela eziyisithupha zamanzi ebattery njalo lokhu kwabhalwa kugwalo lwezehlakalo zentumbane bus terminus. Kusenjalo kulojaha okhankasela amalungelo ombusazwe namalungelo abantu ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obemelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ophume engelacala ngemva kokuma phambi kwedale likamantshi eGwanda lapho ecalwa ngokuba wadala udlakela lokubulala impahla ngesikhathi kutshengiselwa kunyanga edluleyo. Kusenjalo umqondisi wenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe u-enjiniya Louis Mukwada uthi inkampani ilahlekelwa yimali eningi kakhulu ayitholi nzuzo kuhlelo lokuthwala abantu besuka edolobheni bebasa emalokitshini kodwa bakhangelele ukuba uhulumende angenele abatholise imali yokuvala leyo elahlekayo. Kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edlule uhulumende ubambe ngamandla ukuba inkampani National Railways of Zimbabwe labanini bamabhasi azimeleyo bathwale abantu ngedola ukuya lokuvela edolobheni kuthi isitimela sona sihlawulisa ingxenye yedola elingalethi inzuzo kuNational Railways of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkulumo zokuxazulula inkinga zombusazwe elizweni seziqalile lanxa inkokheli ebalulekileyo nxa kukhangelwa impumela yokhetho ebalisa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bengakadibani mathupha. Abanye bathi lokhu kufana lakudala ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho kubusa umnumzana Ian Smith lapho okwenziwa inkulumo kulabo Bishop Abel Muzorewa labanye ababizwa emhlanganweni wenkulumo ezifana lalezi ezifuna ukwenziwa kodwa inkokheli yezaphu leyezanu ingayanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi wesonto yeBaptist uReverend Ray Motsi endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda onguye osungula lingxoxo.
Daba okokuqala kungani sapha iZimbabwe ithemba lokuthi thina sizalungisisa ezenotho ezepolitics. Ngaphambilini impumelo yama-election ayisahambanga njengoba abantu bavota. Saphinda samemezela sathi sifuna kube nenkulumo ye-legitimacy yokuthi sibili ubonga meli ngubani. Abantu basihleka sathi sifuna ukuthi sikhulume, yikho thina sizimisele ukukhuluma sibili, hathi kubutha abantu bona ngani ikudlala ngesikhathi. Njalo uPresident Mnangagwa umuntu ofanele ukuthi laye buye engupresident weZanu PF, hayi kubuya njengopresident welizwe sefike lecture etshela abantu ngani ungulecture noma nguteacher. Sibona ngani kudlala ngesikhathi, kakabakazimiseli. Ngake ngine khonapho kwamanje.
Ye, hayi kuyezwakala. Mfundisi Motsi, uyayizwa nanso imbono kababa uMafa lapha, uthi yena hayi kumele bahambe belingana, kungabi lo mongameli. Uthini wena?
Ya, ngiyabonga baba. Ingxoxo yeZimbabwe yokukhulumisana kwabantu into enhle. Thina abamabandla abamachurch siyakusekela lokho, ngoba izinto ezombusazwe nxa bona bengavumelananga bona ngokwabo, kunzima ukuthi kuba lokuthula ukuhlaliseka koluntu eZimbabwe. So besicabanga ukuthi kuhle kakhulu, yikho ubona njengamabandla siyazama ngandlela zonke ukuthi sikhuleke lokubuyisana, ukuthi sizame ukuletha abantu ukuthi babuyisane, kukhulunyisane ukuthi balungise izinto zeZimbabwe. So thina siyakwethemba, kodwa into eswelakalayo eZimbabwe ikathesi ikuthi khona loba kukhulunywa khonokho ukuthi khona abantu kumele bakhulumisane, akukabe le lamanyathela asegcekeni ukuthi kukhulunywani. Kathi
nantu daba baba Mafa uyakhuluma lapho umfundisi, ukuthi kanti vele kukhulunywa ngani, kuyini nxa kuthiwa bamele bakhulume, kuyini kahle kahle ukukhuluma kwakhona ukukhulunywa?
Into yokuqala ngifuna ukuchayela ihlombe uDr. Reverend Motsi. Umlamlankunzi, ungakuthi wena uyalwa uphinde ube ngumlamlankunzi. Kwenzakala ngo-1896 uRhodes wahlupha amaNdebele inkosi uRobhengu lwaNyamalala. Wazenza umlamlankunzi. Lanamhla lokhu esihlupheka sisize ubuhlungu be-colonialism. Awusoze uthi wena lawe ufuna ukwenza i-solution sisiba ngu-chairman. Umlamlankunzi e-Africa lapho SADC community, sibe le-AU, sibe le-AU. Uma sokusala kule United Nations angithi. So sibona ngani ukuthenga isikhathi lokuphambanisa abantu esingathi ngesikhiwa buying time. Sikhuluma ngani i-agenda yiphi? I-agenda yi-legitimacy. Ama-election thina njengoba salitshela kudala ukuthi asiwavumi, ngoba siyakwazi ukuthi sanqoba. Yinto yokuqala esizakhuluma nge-legitimacy ukuthi kanti ngubani ofanele ukuthi ebe ngumongameli. Singasuka lapho sesibonile ukuthi hayi sebevumile abantu, sesingadinga into ekuthiwa iliyana transitional authority engagcina sibanjwa ngomunye ongasiyo-politician. Bonke laba abantu ababe ngama-politician bayake bengama-observer. Sidinga abantu abangathi bambela uhulumende kwesikhatshana, kusalungisa imithetho lama-reforms, loku-regulariza imithetho, loku-harmonize i-constitution. Khathesi MDC Alliance ingake yacheya lowo mhlangano, naiza iZanu PF ingake yacheya lowo mhlangano ngoba ba-interested. Njalo ngifuna ukuthi ubaba uMotsi engilalele, ngithe abantu abatholeleneyo yiZanu PF le-MDC Alliance, abantu abangancedisa labo i-civic society inclusive of labor, churches, all NGOs.
Yeah. Mfundisi Motsi, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo kathesi kuzagcina kukhona yini okuphumelelayo, njengoba bonke bakhanya ababili laba uMongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bale nto abafuna kuqala ezilungiso, ubone ngani kuzagcina kuphumelela yini?
Okwakathesi mnumzana ukuthi kukhanye ukuthi kuzaphumelela yini kumbe hathi hayi lawo ngamanga, ngoba into ekhona ukuthi abantu kumele babe lombono ofanayo ukuthi siza silangazelela ukusuka lapha sisiya laphaya ukwenzela ukuthi khona singakhutha umbono lowana at least kuya abantu bayenelisa ukubuyelela kuleziyana indawo ukuthi kathi sipambukela kumbe sile problem lapha.
Alo ke ngumfundisi wesonto yeBaptist uReverend Ray Motsi ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ku-Live Talk uhlelo oluza manje ke ngemva kwemizuzu emihlanu elandelayo sixoxa ngokudaba uhlelo oluthiwa asihluzeni bomama. Sixoxa ngemizamo eyenziwa ngamabandla atshiyeneyo ezokholo lwethu Kristu njalo lawo ezombusazwe eyokuthi kukhulunyiswane phakathi kwenkokheli yeZimbabwe eyombusazwe. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukuthikaza kwamanye amazwe awe European Union ukwamukela kozibeke esikhundleni sokuba ngumongameli okwesikhatshana kwele Venezuela uJuan Guaido kungabe kunikeze ithuba umongameli Nicolas Maduro lokuqinisa inhlelo zakhe zokuphatha ngocuku labo abaphikisana lombuso wakhe. Ele Hong Kong seliqalile ihlandla lokuqala lokubunjwa komthetho wokujezisa labo abeyisa ingoma yesizwe yakwele China iNational Anthem. Lumthetho udinga ukuhlawulisa abazafunyanwa beyisa iNational Anthem inkulungwane eziyisithupha zamadola i-6300 loba ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka emithathu. Jaiva lo Skyiva esithi yena imali yeqolo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani kuhlelo lwethu kasikhangele inhloko ebesilazo. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian Denomination in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga elizwe elibhekane lazo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChrist Gande ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lingasithinta ngo-Fast 6 ebusweni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.